tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichitewe zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoita chikwereta chinodarika mamiriyoni 14 kukambani yehurumende yeCMED. Gurukota rezvemari vatenda ibiti vanoti bato ravo kana rakunda musarudzo richakumbira kuti Zimbabwe iregererwe chikwereta chainacho. Kushaikwa kweunyanzvi mukushandiswa kwemimwe mishina kovhiringidza utano hwevana vanoberekwa vaine HIV. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Hurumende nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvine chikwereti chemari inodarika mamiriyoni 14 emadhora kukambani yeCentral Mechanical and Engineering Department Private Limited. Izvi zvinonzi zvave kukonzera kuti kambani iyi itadze kuita basa rayo rakaita sekutengera mapazi ehurumende mafuta edzimotokari. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekambani iyi newekambani yehurumende vaDevson Maka vaudza komiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu kuti ZEC ine chikwereti chemari inoita madhora miriyoni nechidimbu chemotokari dzayakatora ikashandisa pareferendum uye haisati yabhadhara mari yese izere.
We have had situations where we hire out vehicles. Of recent is the Zimbabwe Election Commission where we hired out our vehicles, a total of 3,000 vehicles that we hired out with an addition that we got from the public. We subcontracted the public to get the required vehicles that were needed by the ZEC. But unfortunately, Mr. Chairman, we were not paid for the service in full. We were partly paid to the extent that we ended up paying from CMED coffers the vehicles that were subcontracted from the public.
Vati kambani yavo yange yakaronga kutenga motokari zana dzekushandisa pasarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rino, asi vakati kusvika pari zvino vakwanisa kutenga motokari makumi maviri chete nekuda kwekuti ZEC nehurumende hazvisi kuibhadhara. Pavabvunzwa kuti chikwereti cheZEC hachikwanisi kukanganisa sarudzo here, vamhaka vati vachataura neZEC kuti ibhadhare chikwereti chayo kuti sarudzo dzifambe zvakanaka.
We are going for the harmonized election. Of course, it will be, Mr. Chairman, it will be tough negotiation with ZEC to make sure that the 1.6 million that they owe us, they pay us something. So they have to pay us. We are not going to stop elections. Something will happen, Mr. Chairman. We are not planning on them failing to pay us. I know they will pay.
Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo gore rino risati rapera, uye hurumende iri mushishi rekuunganidza mari yekuti sarudzo idzi dziitwe. Vamhaka vati hurumende ine chikwereti chemafuta emotokari kuCMED chemari ingangosvike miriyoni remadhora, uye izvi ndizvo zviri kuita kuti nzvimbo dzayo dzinotengesa mafuta aya mumadhorobha madiki dzivharwe.
We have also had problems in the areas of fuel, which I think, as you know, most of our service stations are characterized now by stockouts. The main challenge, Mr. Chairman, has been that we have not been able to collect all the money from Treasury, so much that at the moment we actually owed close to about $800,000 for the fuel that was drawn from CMED, and that has affected trade.
Vamhaka vati kuvharwa kwenzvimbo idzi ndiko kuri kukonzera kuti mamwe mapazi ehurumende atenge mafuta edzimotokari kumakambani akazvimiririra. Asi vati dambudziko iri richapera munguva pfupi inotevera sezvo kambani yavo yave nerezinesi rekutenga mafuta kubva kunze kwenyika. Kunze kwechikwereti chemafuta, vamhaka vati hurumende ine chikwereti chemadhora mamiriyoni 13 chemari yekushandiswa kunoitwa mota dzayo nehurumende. Vati bazi rezvemari riri kugara richichema kuti harina mari, uye vati pari zvino vave kutanga kuendesa motokari kumapazi ehurumende asinganetsi kubhadhara zvikwereti zvavo kukambani yavo. Vati bazi rezvemutemo, rezveutano pamwe nevashandi vehurumende ndiwo mapazi asinganetsi kubhadhara. CMED ikambani yehurumende inoita basa rekutengera mapazi ehurumende motokari nemafuta, kutenga michina yekugadzirisa mugwagwa pamwe nekugadzira michina iyi nemotokari. Asi nekuda kwekusabhadhara kuri kuita hurumende, kambani iyi yave kutadza kuita basa rayo nemazvo, uye izvi zviri kukanganisa nhengo dzeparamende idzo dzave kupota dzishaya mafuta emotokari pamagaraji ekambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.